maonero atinoita zvakatarisana nemashoko atinowana ndezvekuti vanhu vakabviswa zvirenge zviri kunze kwomutemo nokuti tikatarisa bumbiro idzvare renyika rakasungwa gore rakapera section 74 yayo inodzivirira vanhu mukubviswa zvine chisimba pasina kupuhwa simba kubva kudare manzwiro atinoita nekunzveranzvera kwatinoita tinoona kuti makanzuro akabvisa vanhu pasina rutsigiro runobva kumatare kunova kuri kutyora mutemo wenyika yezimbabwe chechipiri kuriwo zvakare kutyorwa kwemitemo yekodzero yepasipose tichitarisa inonzi convention on economic social and cultural rights takatarisazve nechisungo chekodzero dzevanhu muafrica mese tinoona kuti zvinhu zvisingabvumirwe kuti vanhu vanobviswa vasina kuvhunzwa vasina kupuwa pamwe pokundoti vandogara uye kuti upenyu hwavo husingadzikire nokuda kwokubatwa kwavanonga vaitwa nehurumende
asi tinonzwawo kuti ivo makanzuru ari kupomerawo mhosva ivo vakaputsirwa zvivako ava yekungozvipa pekuvakira vasina kunge vapiwa nekanzuro munotiwo chine kunzi vari kutyorawo mutemo wemakanzuro vanhu ivavo
bumbiro guru renyika inonzi constitution yezimbabwe inotaura kuti munhu haafani kubviswa paagere pasina kupuwa chisungo nedare izvi zvinoreva kuti munhu anogona kuva azvigarisa ega zviri kunze kwomutemo kana kuti agariswa panzvimbo pasingafaniri asi mutemo wenyika unova uri pamusoro pemitemo yemakanzuro ose unoti munhu haabviswe paagere nechisimba pasina kusungwa nedare zvinova zvisina kuitika saka nyaya dzese dzinotaurwa nekanzuro hadzivapi simba rekumhura bumbiro remitemo yenyika
zvii zvamuri kukurudzirawo seAmnesty International
Amnesty International tinokurudzira kuti hurumende kuburikidza neMinistry of Justice neMinistry of National Housing kuti iudze hurumende dzematunhu ese kuti dzimire kuputsa dzimba zviri kunze kwomutemo.